Zvii zvingaitwe neZimbabwe kuti tisaramba tangova sokunge vanhu vanofamba netswanda yekupema. Chinoda kuti chiitwe chekutanga kunzwisisa kuti zvii zviri kuitika kuti tirambe taane madrought. Saka vanhu vanoda kuti vazive kuti climate change iriko ende chinhu chataakurarama nacho kwemakore mazhinji achateera. Saka kwatiri isu chiri kukonzera kushomeka kwemvura. Saka mwaka yedu icharamba ichiita mipfupi nemipfupi nemupfupi. Mamwe makore tichitoo gona kushaya mvura yacho.
Chinoda kuitwa chekutanga chinai Reverend Matonga.
Chinenge chichida kuti chiitwe chekutanga kuwa nema systems ekuchengeta mvura akasimba. Number 1 kuwa ne harvesting yemvura, madamu anoda kuti avakwe anoita kuti tibate mvura yakawanda isangoenda. Kana dai kana yakwemwedzi mumwe chete sezvakaitika gore rino nechidimbo, tinokwanisa kuti mvura iyoyo tikanga taichengeta inokwanisa kutiraramisa kwegore rese. Zvoitawo zvekare kuti marimiro edu, masenzeserwe emvura, anoda kuti achengetedzwe. Nzizi ngadzichengetedzwe. Ngatiregei kuparadza madziva edu. Ngatiregei kuita kuti madhemedu afushirike nesiltation.
Vadhomeni vangabatsira sei munyaya iyi?
Madhumeni ngaabatsire vanhu gadzira madhunduru, ngaabatsire vanhu kudyara huswa, ngaabatsire vanhu kusatema miti and so on, vana ema nevamwe vaya vanotaurwa. Ngavashande kuitira kuti tachengetedza mvura yedu. Asi zvinodawo kuti mapazi ehurumende ngaavewo zvekare anobatsira vanhu kuti varipo vamwe vari maprivate individuals vari kuda kuvaka tumadhamu tuduku tuduku. Mirawo yekuvaka ngairege kunyanya kuoma. Instead ngavaende vanopa technical assistance kune vanhu vanenge vaine tumari twavo twokuvaka madhamu avo, vovabatsira kuti vanhu vavake madhamu kuitira kuti mvura inge iriko yakawanda.
Asi Reverend Matonga, havasi vese vane mari yekuita izvi.
Vanhuwo isu pachedu vasina mari dzakawanda, tine zvatinokwanisa kuita zvekuti ngatirimei miriwo sekutaura kwatakaita pachirongwa chakapfuura. Iripo muriwo yekuti inorimika nemvura iri kuyerera iyo iyi. Vaya vachiine tumarwizi turi kuvayerera mvura, ngavarime miriwo vofusha. Izvozvo zvinobatsira kuti vasazopuhwa zvese zvese zvinodiwa kuraramisa munhu nehurumende kana kuti nemasangano anobatsira. Kune zvekare zvinhu zvakadai nemiriwo inenge ana chaya iriko yakabva kunana Japan isingade mvura yakawanda, yekuti panorasirwa mvura yekusuka mapureti ukadyarwa ipapo unotoita hunde, vanoramba vachitema vachirarama ende une nutrition yakanaka inorekomendwa. Saka zvinhu zvakadaro madhumeni edu ngaazvidzidze, vanhu vedu vanautsanana ngavazvidzidze, machechi edu ngaazvidzidze, masabhuku azvidzidze, vakurudzirane vachiita masho ekuragidza kuti vanhu vari kuita zvinhu zvakadaro pamba pogara paine zvinodiwa zvakawanda.
Sekuziva kwenyu maererano nenyaya dzezvechikafu, tingatarisirei mberi uku muZimbabwe?
Tarisira kwedu wawande kuti mamwe dzimwe nyika dzinokwanisa dzichabatsira Zimbabwe mupfumvu yainayo kushaya zvokudya, wanhu ogorarama, wanhu ofamba zvakanaka.